Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kukadzi 19, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inozivisa mazita evanhu vose 24 vakafa mutsaona yemumugodhi kuBattlefields kukadoma. Mutumbi wemunyori ane mukurumbira pasi rose, Dr. Charles Mungoshi, waradzikwa nhasi kumanyene kuchivhu mudunhu reMashonaland East. Mutumbi wevaimboisa chigaro webato reZANU-PF muguta reBulawayo, vaKalistus Ndlovu, wasvika muBulawayo nhasi uchibva kuSouth Africa, uko kwavakashayikira vari svondo rapfuura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yazivisa mazita evanhu vose 24 vakafa mutsaona yemumugodhi kuBattlefields kukadoma mushure mekunge mvura yapinda migodhi miviri usiku hwechipiri svondo rapfuura. Gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo, avashanyira nzvimbo iyi, vazivisa kuti hurumende inofunga kuti yakwanisa kuburitsa vanhu vose 32 vapenyu nevakafa vaive mumugodhi weJongwe Cooperative Mine, vachitiwo panofungidzirwa kuti munemwe mugodhi weCricket number 3 mine munogona kunge muine vanhu vana vangadai vakavharirwa. Izvi zvinouya panguva iyo sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches raita munamato mukadoma nhasi wekurangarira vakashaya mutsaona iyi, pamwe nekunyaradzana nehama neshamwari dzevakashaya nevakapona mutsaona iyi. Sangano reZimbabwe Council of Churches ranga richibatsirana nemamwe mapoka ari kuita basa rekutsvaga vanhu pasi pemigodhi iyi kubva paitika tsaona iyi. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano iri, vafamba ingirande, vanoti zvinonetsa kuti vanhu vatambire kuti migodhi miviri iyi ingadai yaingove nevanhu 36 chete panguva yakaitika tsaona iyi. Tabata vangirande takatanga nekuvabvunza kuti munamato wavo wafamba sei.
Tiri pakati pokuchema uye tiri kukanyika kuti ticheme nemhuri dzarasikirwa nevanakomana vazhinji, uye tine vamwe vachiri pasi. Nokudaro nhasi kereke tanyaradza nawo nemhuri tikarangaridzawo nyika kuti chimiro ichi chetiri kuramba chirasikirwa nevanakomana vedu mugodhi nemunzira vachitizira kuenda kuSouth Africa nedzimwe tsaona dzeurombo zviri kufanira kumira. Tiri kufanira kugarisana senyika titaurirane kuti tisadzokere pachidanho chakadai seichi kuti mhuri dziri mukati mokuchema zvinopisa tsitsi mukoma wangu nechiitiko ichocho.
Tinonzwawo kuti Zimbabwe Council of Churches yanga ingori panzvimbo yakaitikira tsaona idzi kubva pangozi ikanawo ndo zvaitika. Makatodzawa kuti mabasa apiwa mamuchiita kubva ipapo kusvika pari nhasi?
Riri basa guru ranga riri kunyaradzana nevakomana vari kweikoko. Vazhinji vacho vari mukudumbirwa kunotyisa vachirangarira vamwe vavo vachiri pasi. Zvakare tangachibatidzanawo nana Civil Protection Unit nehurumende neutungamiri hwemudunhu iroro kukadoma kuedza kuwana mazano nerubatsiro kuti tikwanise kuita zvatingaite kuti vana vaburiswe uye kuti mhuri dzinyaradzwe uyewo zvakare kuti vanhu vavigwewo zvakanaka.
Tanzwa gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo, vachitaura vachita vanofungidzira kuti vanhu vakanga vari pasi pemugodhi vangangodai vari makumi matatu nevaviri 32 vachiti ndo namba yavakapiwawo pamwe chete nemazita avakapiwa zviri kubva zvaenderana pane mumwe mugodhi kumwoko vachiti kungangodaro kuchine vana vasati vawanikwa. Muri kuwirirana here neuwandu ihwohwo?
Pari kunetsa mukoma wangu kutaura chokwadi. Ndingarevo kuti vana vanga vari pasi ipapo. Pane pamwe panga vachifungidzira kunzi vana ava vanopfuura 70. Saka nhau dzemanhamba dziri kunetsa panguva ino. Pachandingangoda kutaura ndichekudai mukoma wangu kuti nyika takanonoka kuti tipindire nyaya iyi rufu rwevana varombo. Pakatora mazuva akawandisa pasati papindwa pasi kuti tiedze kubatsira vana ava. Iye betsero yacho yakabuda iri kuratidza kuti nyika yedu neurombo hunotyisa nokuda kwekuti equipment nezvimwewo zvingadai zvanga zviri panzvimbo kuti tikasikire tabatsira vana ava hazvina kunge zviripo. Nokudaro takarasikirwa nevamwe vana pamwe dataigona kunge pakaponeswawo vamwe. Dino nyika yakapindira nokukasika uye nemutoo unoratidza kurevesa kuti tine hanya nevana ivavo vari kuedza kuti vararame munyika yakaoma.
Zvivi zvamungataurawo kuitira kuti mune ramangwana tsaona dzakadai dzinge dzisingazosangana zvakare nenyika?
Mukurukoza, Hwindi, Venda, vana veZimbabwe vari kuedza kuti vararame nokuraramisa mhuri. Nyika tikuramba chingoikurudzira kuti ngapagarisanwe pasi. Titarise nyaya yegovero reupfumi hwedu. Tigoverane upfumi zvakanaka kuitira kuti vanhu vasatore matanho akaita seakatorwa nevana varakadhikara. Ekuti vapinde pasi vasina zvikwanisiro zvakakwana.
Vanga vari vanoona nezvezvirongwa musangano reZimbabwe Council of Churches vafamba ingirande vari parunare neStudio 7. Mutumbi wemunyori anemukurumbira pasi rose Dr. Charles Mungoshi waradzikwa nhasi kumanyene kuchivhu mudunhu remashonaland east. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura vakamirira hurumende pakuradzikwa kwaDr. Mungoshi, mutevedzeri wegurukota rezvemitambo, tsika nemagariro evanhu, muzvari yeukai, simba negavi, vati vaMungoshi igamba renyika nepasi rose.
Vanhu vakaita sana baba vaMungoshi ari magamba manzova moyo vachitaura kuti nezuro pane akavaudza kuti magamba haana macheki. Ndini ndakavadaro nezuro, ndini ndakavati magamba magamba haana mazita, hakuna hero number 1 na hero number 2, malegends malegends. Vanoita zvakanaka vanoita zvakanaka, hazvina mupatsanuro. Kune vanoita zvakanaka mukugarisana nevamwe. Kune vanoita zvakanaka mukutamba nevamwe. Kune vanoita zvakanaka mukufamba nevamwe. Vose ivavo magamba. Umwe neumwe akamira ipapo rinenge richingova gamba. Kune magamba ezvematongerwo enyika, magamba oiwayo. Kune magamba ekuimba akaita sana baba vamuchikudzi vatakaradzikaiwo mwedzi uno uchangopfuura. Kune magamba zve akaita sana vaMungoshi akapa dzidziso.
Muzvari simba negavi vati gamba riri kunyorwa kuti igamba, asi mabasa emunhu akanaka semabasa avaMungoshi ndiwo anoita kuti munhu aitwe gamba. Muzvari simba negavi vati munhu wese akamboenda kuchikoro akambosangana nerimwe remabhuku akanyorwa naDr. Mungoshi.
Ini ndauya nhasi ndakamirira vehurumende, asi zvakadarozve sekutaura kwamboita baba vabva pano vanga vakamirira vanyori, hakuna akakura munyika ino yeZimbabwe anokwanisa kusimuka pachita chevanhu achiti haana kumbovhera akasangana nezvinyorwa zvababa Charles Mungoshi. Tese takapfuura nemuzvikoro takaverenga zvinyorwa zvavo. Vaisa nyora chirungu chete.
Vachitaura vakamirira vanyori, munyora nemukurumbira vamusaemure zimunya vati munhu akamboenda kuchikoro wese anofanirwa kunge akamboverenga rimwe remabhuku avaMungoshi, izvo zvinoratidza udzamu hwakaita zvinyorwa zvavo.
Hapana akazvarwa 1975 achiita chikoro chinosvika kuyunivhesiti asina kumbosangana nevanyorwa ivava nekuti isusu takazvitanga kuti tichiita zvinhu zvedu zvinoti pachimiro zveukama netsika dzedu nehistori yedu rugano rwenyika yedu rweunhu hwedu kuparadzika kwakaita nekushushidzika kwatakaita kusvika patiri yezvino izvi nanhasi vese vanoticha chirungu munyika muno hapana asina kumbodzidza mabhuku acharles mungoshi ndomberere ivo
vataura vakamirira mhuri yekwamungoshi vadavid mungoshi vati chimwe chinhu chisingazivi vanhu vakawanda ndechekuti dr charles mungoshi vaive munhu aiverenga zvikuru vatiwo kuti munhu ave munyori ane mukurumbira anofanirwa kunge achiverenga zvakanyanya
onyora achifunga kuti anyora asi kunyora hakurevi kungobharabhadza kunyora papeji pane zvizhinji zvinoenda ipapo my brother charles was what in English can be described as an avid reader. And the lesson from that is that you cannot be a writer unless you are a reader. Kana uchida kuve munyori, unofanira kunge uchiverenga futi mabhuku akanyorwa nevamwe, uchinzwa pfungwa dzavainadzo.
Mwanasikana wemufi tsitsi ataura nezvekurwara kwakaita baba vake.
The first time Daddy Pawakarwara Tanga Tritega Kumba Inini Charles Nanyasha Daddy Wakainda ku toilet Dovala Dona Koko Barimo Sky is at now Zia Nakaturara Nakatanka Kunzwa her funny noise sound.
Kunyange hazvo sangano reNational Arts Council rakanga rakumbira hurumende kuti ipe Dr. Mungoshi chiremerera chegamba renyika izvo hazvina kuitika. Dr. Mungoshi vakanyora mabhuku akawanda ari kushandiswa munyaya dzedzidzo uye mamwe acho akawana mibayiro yemuAfrica nemuCommonwealth. Mungoshi asiya mudzimai Jesesi vana vana nevazukuru vanomwe. Ndakamirira Studio 7 kumanyene Chivhu ndini Ata Chigoriwa.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Mutumbi vaimbova sachigaro webato rezano PF muguta reBulawayo vaCalistus Ndlovu vasvika muBulawayo nhasi uchibva kuSouth Africa uko kwavakashayikira svondo rapfuura. VaNdlovu vanonzi vakafa nechirwere chegomarara uye vacharadzikwa kumarinda emagamba enyika kuHeroes Acre muHarare nemusi wemugovera. Nhasi mutumbi waNdlovu ucharara kumba kwavo kuKumalo wozoendeswa kumusha kwavo kuBrunanburg mudunhu reMatabeleland South mangwana. VaNdlovu vakaberekerwa kuPlumtree muna 1936 uye vakamboe nhengo yemapato anoti National Democratic Party neZapu. Vakazobuda muZapu vachienda kubato rezano PF nyika ichangowana rusununguko vachiti Zapu raiva dhonge rakafa. Gurukota redunhu reBulawayo amai Judith Ncube vanoti vari kurwadzikana zvikuru nekushaya kwaVaNdlovu.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe anorarama nekutengesa michero muKhartoum guta guru reSudan afa mushure mekumedza utsi wezvombo zvinokachidza wanga hwakandwa nemapurisa kune vanhu vanga vachiratidzira. Uwandu wenhengo dzebato reDemocratic Party dziri kuda kukwikwidzana nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump musarudzo yemutungamiri wenyika wawedzera nhasi mushure mekuziviswa kwaitwa naSenator Bernie Sanders kuti vari kupindawo mumujaho. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya mangwana vari kutarisirwa kuburitsa gwaro remashandiro avanotarisira kuti nyaya dzemari munyika dzichange dzichiita kana kuti monetary policy statement. Dzimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti gwaro raDr. Mangudya rinofanirwa kuratidza gwara rekutevera mari yenyika isati yadzoswa kuti itsive yekunze kwenyika iri kushanda pari zvino. Nyanzvi idzi dzinoti nguva yekudzora dhora reZimbabwe haisati yasvika. Mumwe wenyanzvi idzi inyanzvi mune zvokupfumi uye vachishanda nePersicon Global Fund Managers vaPersistence Gwanyanya avanoti nguva yekuti dhora remuZimbabwe ridzoswe haisati yasvika. VaGwanyanya vanoti Zimbabwe inofanira kushandisa mari yekunze pari zvino uye hurumende inofanirwa kusapindira mubasa reReserve Bank of Zimbabwe sezvo zvematongerwo enyika zvisingagone kutungamira mashandiro anoita mabhanga. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro navaGwanyanya kuti tinzwe maonero avo.
Ndinotarisira inini kuti nyaya dzemari yemuno munyika dzigadziriswe ndodzanyanya kunesa panguva ino. Saka ndochokutanga chakosha ichocho chinotariswa nechikamu chezvekushandiswa kwezvemari zvichabudiswa panyaya yemonetary policy. Chechipiri chandinotarisira ndechekuti nyaya dzejejejeje dziya dzekuti exchange rate ye1:1 ndo dzimwe dzanga dzanesa nekuti haichashandi exchange rate iyoyo. Tinotarisira kuti pachauya neimwe exchange rate ichaitwa, pachava nechimiro chekugadzirisa ipapo.
Muri kutarisira kuti vangaunza dhora remuZimbabwe here?
Haisi nguva yakafanira yekuti mari ichinyika iunze mari yayo yeZimdola panguva ino, kwete izvozvo handipfungi zvichabuda. Asi zvichabuda zvandinofungira izvi ndezvekuti chirongwa chatiri kufamba nacho chekushandisa mari dzekunze dzakasiyana ticharamba tichifamba nacho. Asi mari dzedu iyoyo chirongwa ichocho chinoda futi kungopesvedzerwa chete kuti chive chakakonenzverwa chinenge chaakuti zvimwe zvakuchotesa mari munyika zvokuti exchange rate yacho inoita kuti mari isawanikwa. Asi basa ravaMangudya rinonetsera chinhu chimwe chete, nekuti harina kuzvimiririra richidzo basa ravo. Rinovimba zvakanyanya chaizvo chaizvo nezvinoitwa kuhurumende ukowo, kuhomwe yenyika, kutreasury. Nyangwe vaMangudya vakanzi vanogona basa zvakadii, havasi vakapabuda, havasi vakaita mari yakadzikama. Mari haisi yakadzikama pane zvakadaro. Saka nhasi tafara isu chinhu chimwe, nekuti pane kubatsirana nokunzwisisana navamutirimiwe kuti dambudziko rinotangira kuhurumende. Saka pekutanga ngatirwisane nenyaya yokuprindwa yekudhindwa kwemari. Saka ipapo ndaona vamutirimiwe vagona kumira zvakasimba, nokuti tikatarisa kubva mwedzi waOctober kusvika nhasi uno hakuna matbs akamboprindwa. wangu chimiro chenyika hachitari chanaka asi tikaramba takadaro tinogona kufambisa nyika zvakanaka saka ndinovimba vacharamba vakadaro nekuti vakaramba vakadarozve vamangudya basa ravo rinobvara nyorova
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi pamwe nezvemari uye vachishanda nePersicon Global Fund Managers vaPersistence Gwanyanya vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Zvichakadaro imwe nyanzvi munyadzo zveupfumi vari Joyce Ngwenya vanoti havasi kufara nemashandiro ari kuitwa nemabhanga emunyika vachiti mabhanga haasi kupiwa mukana wekuita mabasa avo akasununguka. VaNgwenya vaita hurukuro naTanonoka Wande weStudio 7 pamusoro penyaya iyi.
Chokutanga nechekuti takadzokora nyaya yenhingi yemari yacho kuti mari ichashandiswa maboard note anenge ari pere kana kuti takudzokera kuti 009 kushandisa maus dollar chete nekuti ndo zvakanyanya kuparadza upfumi hwenyika kupokana nekupikisana kuri pakati kwebond note neus dollar ndo zvatakanyatsokutarisira izvozvo izvo
zvamunoda kuti chiitwe ipapa apa chii
isusu sevanhu vanoongorora nezveupfumi hatisi kuti bhondi ngaribviswe togona ngenge tingoti yedu ngakuve nemari yemuno nokuti yagara iri mumabhondi asi ngakuve nekubvuma kuri muhurumende kuti us dollar rine udzamu kudarika bhondi yoita yatingati muchirungu floating market rate kuita kuti musika wakavhurika wega pamusika unge uriwo unotaura kuti mabhondi anotengwa nemavhisa mangani ndo zvatingangoti zvingangoitwapo panguva dzinoidzi
chimwe chamunotarisira kuti chingataurwa kana kuti chamunoda kuti chitaurwe chiitwe chii
mashandiro anoita mabhengi edu kunzi macommercial bank ngange achishanda akaziaega uye vange vakabata mari dzinokwanisa kuti vanhu vange vachishandisa nekuti kana mareserve kana reserve rate yacho yakanyanya kukuita shoma mabhenki haakwanisi kutengeredza mari yekuti isusu kana chida kuvaka dzimba chida kuekisida dzimba chida kutenga mota haya pete chida kuvhura zvikweredi zvembatya tinge chitotora mari tikuti isusu ngavapfudzirwe kuti mari dzavakachengetedza maturo avo dzinge dzakawanda kuti tinge tichinokwanisa kutora mari isu mumabhenki edu macommercial bank
kana makatasa basa riri kuitwa navamangudla munogutsikana nezvavari kuita here
ava vatingati pane basa ravanoita nokuti chiri kuti chokutanga ndechekuti hurumende yezanup f yakanyanya kudzika midzi muinstitution yereserve bank saka kuzvimirira kwega kweindependence yereserve bank ndokusipo and chinhu chipiri ndechekuti kana nyika ichishandisa mari yekunze maus dollar haikwanisi kunge reserve bank inge ine independence nokuti havana yanonotsainorage havakwanisi kuprinta mari saka ndo zvinoita kuti titi isusu basa rava manyangudya nderingonge vachingoprinta mari vachingopa matreasury bills vachivhurira hurumende kuti tore zvikweredzi nemaus dollars harisi basa kwaro ndo pavari kutadza and havazvikwanise kusvikira zanup f yabvuma kuti reserve bank yakazvimirira yega
nyanzvi mune zveupfumi vari Joyce Ngwenya vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7 Dare reConstitutional Court nhasi rapa mutongo wekurambidza bazi remuchuchisi mukuru wehurumende reNational Prosecuting Authority kushandisa vechiuto kana mapurisa sevachuchisi mubazi iri sezviri kuitika pari zvino rechiti izvi hazvienderane nebumbiro remutemo wenyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mutongo uyu waturwa zvichitevera nyaya yakakwidzwa nesangano reZimbabwe Law Officers Association pamwe nevaimbo vemuchuchusi vaDerek Charamba makore mashanu apfuura. Mumutongo wavo watsindirwa nevamwe vatongi vese vedare iri, Justice Antonia Guvava vati kupinza vachuchusi vechiuto kana vanobva kuZimbabwe Republic Police kunopokana neSection 208 Subsection 4. Pavakakwidza nyaya yavo kudare, vacharamba nevamwe vavo vakati mapurisa nemauto afaniri kushanda sevachuchusi munyika ine utongi wejekerere. Justice kuvava vapa National Prosecuting Authority makore maviri kuti imise basa vachuchusi vechipurisa nechiuto. Vacharamba vaudza Studio 7 kuti mutongo uyu unoenderana nezvavagara vachitaura kuti pari kuchikorwa mutemo.
Daraona maonera takaitwa kuti mapurisa nemasoja nemagadjeri vadzokere kwanoshandira vasakanda mumataridets mhosva. Shangozo tiiti pati inya kuti 24 months wazopuwa dzakawandisa. Ewa enda joro mangwana kwezi judgment yane 5 years yaka miri.
Gwetara vacharamba nevamwe vavo vatondera ibata sara vati kunyange hazvo vanhu vavange vachimirira vasiri kufara. Nenyaya kuti NPA yapiwa makore maviri kuti imise basa mauto nemapurisa. Vanoona sekuti dare ratora danho iri kuti risakanganise basa mumashandiro ematare umo munonzi mune mapurisa nemauto akawanda ari kushanda sevachuchusi. Munemo nyaya dare remakurukota nhasi ratambira waro wekusandura mutemo wePublic Order and Security Act kuti uenderane nebumbiro remutemo. Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano uyu, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati pave kuzonyorwa mutemo mutsva weMaintenance of Peace and Order Bill. Gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vati imwe shanduko yave kuuya ndeyekuti kana mauto akabatsira mapurisa pamhirizhonga, mutungamiri wenyika anosungirwa kunotsanangura kuparamende mukati memazuva manomwe. Dare iri ratambirawo waro wemabhiri eFreedom of Information Bill neProtection of Personal Information Bill ayo ari kuuya mushure mekuparadzwa kwemutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act kana kuti AIPA. Amai Mutsvangwa vatiwo dare ravo razeya nyaya dzakawanda dzinosanganisira kuti kambani yeLiquid Telecoms ichange yayo kupa mukana kuvadzidzi vezvikoro zvepamusoro munyika kuti vaende pamadande mutande avanoda pachena, pamwe nekuvakwa kwechikoro chevarapi ku National University of Science and Technology Bulawayo ne Bangi BC. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudla.
Tomboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye we Studio 7 kuti tinzwe zviri kuitika mu social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei nhasi, tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika munyaya dzezvematongerwo enyika.
Taurana mukoma justice tete ndiri pa F4 flat ukadoma ari kanditange ne monetary policy ichange ichiparurwa muzuva ramangwana. Takatarisa mutemo weRBZ Act chapter 22 pa 15. Monetary policy inotaura kuti inofanira kupuhwa katu pagore. Zireva kuti takanga takatarisira kuti gavhena vachatipa policy iyoyo kutanga kwa February. But asina kunge zvichiitika. Then pakava nesilence yakanyanya. Then takunzwa kuti vakutipa mangwana mushure mekunge tichinzwa makuhwa zvakare kuti pangangodai pachida kuunzwa semudhola. Zviri zvozvinzwa ndinopa maonero angu zvangu zvandinopikisa zvakanyanya, nekuti pakaunzwa mabond notaya zvichinzi maefendis efodefendis ikazopedzisira zvayo yaamari yakaunza kutambura kwakanyanya muzvarwa zvezimbabwe. Nanhasi tiri kutambura nekunyaya yechi yemabhondi wayo, nekuti bhondi rakaiswa karichida kuti rimedze mayusa anga ari musystemu akabva anyangarika. Zvakare tobva tanzwa futi makuhwa kuti vada kuunza semudhola ndiona tichange kuwedzera munyu paronda ragara riripo. Dai tangomedzawo pride takwanisa kushandisa rand.
Ini ndinonzi John Murira, parizvino ndiri kufona ndiri kuHeathcliff Harare. Aiwa, zvina zvinombomira mushe kwese. Nyaya iri kutonyanyonesa inhau kunyanya yemabasa, nekuti mari dzacho hadzisi kutombobatika. Mari munyika haisi kutombobatika. Ukatonzwa ari kutotaura kuti ari kutobata mari, ndofunga ane chigaro kuofisi yezanopiefu. Aiwa, mari chaiyo kune munhu asina chigaro ikoko haisi kuwanika. Inotowanika kune vanhu vanotozivikananangagwa vamwe.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kwazi wai muri Zimbabwe. Ini ndini Mike Hove. Ndinokukokai kuti mupinde muchirongwa chedu cheve chidiki cheThe Connection nenguva dza 8 PM. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa zvingaitwe nevechidiki panyaya dzebudiriro kumaruwa. Kana muchida kupinda muchirongwa, titumirei nhamba dzenhare dzenyu muchishandisa WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Munogona kutibata papeji redu reFacebook reVOA Shona kuitira kuti tigokufondirai. Ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye-bye.
Sezvongwa yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende inozivisa mazita evanhu vose 24 vakafa mutsaona yemugodhi kubattlefields kukadoma. Mutumbi wemunyora nemukurumbira pasi rose Dr. Charles Mungoshi waradzikwa nhasi kumanyene kumusha kwavo kuchivhu mudunhu remashonaland east. Mutumbi wavakalistus ndlovu wasvikawo nhasi mubulawayo uchibva kusouth africa. Anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika disenda baku.